Chikwata cheInternational Monetary Fund, IMF, chiri munyika umo chiri kuita hurukuro dzakasiyana-siyana dzinosanganisira mamiriro eupfumi, zvirongwa zveupfumi nemisangano ye 2023 Article 4. Chikwata ichi chinonzi chiri kuita misangano nevakuru vehurumende, vemakambani akazvimirira, masangano anoita zvebudiriro, pamwe nevemasangano akazvimirira. Asi vamwe vari kuti chikwata ichi chauya panguva yakaipa apo nyika yakatarisana nedambudziko remagetsi. Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaKalisto Jokonya.
Ichokwadi vauya panguva yezvunhu zvichiratidzika kunge zviri kutinetsa, particularly nenyaya yemagetsi ari kunetsa pachinguva chino, ari kunge asipo. Ari kuvaafekta kudzimba, kuvaafekta zvimwe chete zvinokuma bhizimisi. Ndozvandinga kuti pachidimu ndo maonera angangovapo. Pati isuwo ngatireke kuona pati chimboita rely neIMF. IMF ine agenda yayo yevaridzi vayo, asi zvedu isusu. Isu ngatiite zvedu zvinobatsira isu, zvinofambira nenyika yedu. Tirege kuramba takangotarisa IMF kuramba tichingovapa mukana wekuuya kuzotikritisaiza. Hapana zvazvinotibatsira.
Asi kushanya uku kwakakoshera nyika here? Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti:
kushanyigwa nechikwata cheIMF kunobatsira vajonga. Kunobatsira Zimbabwe nezhira mbiri. Chekutanga, varidzi vemari vanouya vachiona voga mamiriro ezvinhu pasina kunyebegwa nehurumende yemuno. Chepiri, hurumende yedu inomboedza kugadzirizawo zvinhu sevanhu vanoda mari nyangwe zvichizoramba hazvo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo vanotarisira kuti nyaya yeurongwa hweZimbabwe hwekuedza kudyidzana zvakare nedzimwe nyika pamwe nemamwe masangano ndeimwe yemisoro yenhau dzakakosha dziri kukurukurwa kumisangano iri kuitwa nechikwata ichi.
Nyaya yekudyidzana inofanira kunge iri zvakare imwe yezvinhu zvichange zvichitarwa kana kutauriranwa maringe nekuona kuti hurumende yeZimbabwe ingaite sei kuti idzokere pakudyidzana zvakakwana zvakanaka nevanhu kana kuti mapato avane mari yavo vavasavabhadhara mari dzavo kuti tinge tine kudyidzana kwakati simbei kwakati nakei kunoitwa nedzimwe nyika dzose.
Asi Dr. Kanyenze vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvirongwa zvayo zvekubatsira vanoshaya kana ichinge ichitarisira kuzadzisa zvirongwa zvayakatara kuti ichange ichizadzisa. Vamasimba kuchera vanove zvakare imwe nyanzvi mune zveupfumi vanotiwo kunyange hazvo misangano yeArticle 4 ichinge yazopera, Zimbabwe neIMF vanenge vaine maonero akasiyana panyaya yekufambiswa kweupfumi hwenyika.
Chatinoona chinowanzo kushamisa kana kufadza ndechekuti tinoona kuti misangano iyo yapera, Zimbabwe inenge ine maonero ayo yekuti upfumi huchakura nepesende yakakura sei, asi iyo IMF inenge ine maonero ayo zvikuru sei anenge akatidzikei kudarika yeZimbabwe panyaya yekufamba kweupfumi kana kuti kuperforma kweupfumi.
Pane chakanaka here chichabuda kubva kumisangano iyi? Vangwenya vanoti havavoni paine chine makushe chinobuda.
Onero angu vajunga, hapana chakanaka chichabuda mugwendo uku. Hongu hurumende yakaedza painonogona napo kudzipa mitengo yemari yatinoti inflation muchirungu. Asi kushayikwa kwemagetsi, uori nekuburitsa goridhe zvisiri pamutemo, machakwi nemajuru zvinoparadza mamiriro eupfumi hweZimbabwe. Semagariro tichangonzwawo IMF ichirumbidza hurumende yavamunangagwa, asi pasina chaiswa mudura remari yedu.
Chikwata ichi, icho chiri munyika kubva kutanga kwemwedzi uno kusvika musi wa 15 mwedzi uno, rwendo rwechikwata ichi runotevera rumwe rwakaitwa zvakare nechimwe chikwata cheIMF muna Gunyana, icho chakakomekedza kuti kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika kunosimbiswa chete nezvirongwa zvinoshanda.